mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 17 yamavhuvhu August 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka pakirinika yekumabvuku muHarare pamusoro pekushayikwa kwenhomba uye vanobaya. Bato rinopikisa reTransform Zimbabwe rinoti rambosendeka parutivi urongwa hwaro hwekuratidzira kuti vambopamukana kugwaro ravo renyunyuto ravakanyora nezuro. Pane zviri kuitika muAmerica, Food and Drug Administration yapa mvumo kuti vamwe vanhu vabayiwe nhomba yeCOVID-19 yechitatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanorwira kodzero dzevanorarama nechirwere cheHIV AIDS vaEmmanuel Gasa vanotungamira sangano reAIDS and Arts Foundation vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kukirinika yekumabvuku muHarare uko vanhu vari kumukira mangwanani kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19 asi vachikundikana nekushayikwa kwenhomba uye vanobaya. Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza Studio 7 kuti hurumende ine urongwa hwekumbopinza basa rekubaya nhomba vaive vakoti vari pamudyandigere kuti vabatsire nekuti vakoti vari pabasa pari zvino vawandirwa nebasa. Health Services Board yakatoisa chikumbiro kubazi rezvemari kuti ipiwe mari yokupa vakoti vari pamudyandigere ava. Mamwe makirinika nezvipatara zvakazvimirira zvatangawo kubaya vanhu nhomba kubatsira bazi rezveutano. Kuti tinzwe zvizhinji nezviri kuitika kumabvuku, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaGasa.
Chatiri kuona kaisusu ndechekuti vanhu vakaungana ava vanhu vauya vachida kubayiwa nhomba asi pachipatara pangori neSinovac 2 kits ende vangori ne 90 doses mufunge.
Asi mukungana kwakaita vanhu vachida kubayiwa nhomba vari kuteerera here kurudziro yenyanzvi munyaya dzezveutano yekuti vasanyanyobatana vagare vakataramukana kuitira kuti vamire kure nakure kuitira kuti chirwere cheCOVID-19 chisapararira.
Semaonera muri kuita maunganiro akaita vanhu aya hapana kana social distancing, hapana kana chenjedzo yatingati isusu zvingave zviri zvii. Rimwe dambudziko ratiri kuona nderekuti senyika kune vanhu vanenge vatouya kuti vabayiwe takutoona kunge isusu tisi takutovapa chirwere chiya kuchipatara kwavanenge vauya kozi makatarisa mamiriro akaita zvinhu nekuungana ikokoko pane kuti takagona kunge isusu pachipatara takagadzirisa social distancing, takagadzirisa mamiriro avanoita nekuti vapinde vabayiwe. Tikutoona kuti tikutoramba tichingounganidza vanhu zvisiri necessary.
Semunhu anorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano, ndezvipi zvamuri kukurudzira kuti hurumende iite?
Chikumbiriso chedu kuhurumende chachiri chekuti dai zvagoneka tagona kuwanawo matensi anowandisa ekuti aitwe mandi vanhu vagone kuti vanobayiwa kuya. Uyezve tatichikumbirisawo kuhurumende kuti kuzvikoro zviya zvingori lying idle taregerere kunofumigeta zvimwe zvacho zvishandiswe vanhu vagone kubayiwa nekuti kana tichitora zvekuti COVID-19 isenzi iripo hombe yatingati isu senyika yatisiri kugona kuita abide by yekuti tinofanira kuita kuti manhambers edu ave mashoma panguva nenguva pakaungana vanhu. Saka ini tikutoona kunge iko zvino dambudziko ratinaro tikuramba tichiunganidza vanhu vacho vakawandisa asi dai tashandisa zvikoro tashandisawo machechi senzvimbo yekuti vanhu vagone kubayiwa tinogona kutibatsira kuti tiende mberi.
Vanorwira kodzero dzevanorarama nechirwere cheHIV AIDS vaEmmanuel Gasa vanotungamira sangano reAIDS and Arts Foundation vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bato rinopikisa reTransform Zimbabwe rakabatana nesangano reJuly 31st Movement, mamwe makereke nemamwe masangano akazvimirira vanoti vambosendeka parutivi urongwa hwavo hwekuratidzira uhwo hwaifanirwa kutanga nezuro kuti vambopa mukana kugwaro ravo renyunyuto ravakanyora nezuro. Masangano aya akanyora gwaro rine zvinyunyuto zvina ravakasvitsa kudare repamusoro-soro reconstitutional court kubazi rezvemutemo pamwe nedare reparamende vachida kuti munyika muve neshanduko munyaya dzokuitwa kwesarudzo. Zvimwe zvezvinyuto zvavo zvinoti kupedzwa kweuvori, kusimbiswa kwemitemo inochengetedza kodzero dzevana pamwe nevemakereke vari kuti havana kodzero yekudzinga vatendi vanenge vasina kubayiwa nhomba yeCovid-19 kubva kumachechi avo. Mutungamiri weTransform Zimbabwe vari zvakare nhengo yeJuly 31st Movement vaJacob Ngarivhume vanoti kana vasina kunzwa kubva kumapoka havachasvitsa gwaro ravo renyunyuto mukati memasvondo maviri vachazopinda mumigwagwa vachiratidzira kubva muswa 31 Nyamavhuvhu. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Finalize planning yedu hurongwa hwedu na stakeholder vazhinji vakandikumbirisa kuti hazvikwanisiki here kuti timire kutanga kuratidzira nhasi asi kuti tiendese constitutional court petition, toisa petition ku constitutional court parliament of Zimbabwe neku minister of justice and legal affairs toazivisa zvinyuitwa zvedu kana kuti zvinetswa zvedu zviripo, then toape mazuva svondo rekuti vatiresponde vatiudze nyaya dzatiri kuraisa mupetition. Kana vachinge vasina chavaita tobva tapinde mastress kubva musi wa31 August. Saka izvozvo ndozvitakawirira nemastakeholders kuti tiite. Saka nhasi tanga tichigadzira petition yedu, legal team yedu yanga tichigadzirisa petition yatichaendesa kuconstitutional court muzuva rimwe chete kana maviri anotevera, tobva tazoipfuurire mberi tozivise mapurisa nenyaya dzekuratidzira kwedu kwatiri kundoita. Meanwhile mastakeholders ese ari kutobatanidzawo zvakare kuti amobilize mamembers avo kuti tigone kuzoratidzira pamwe chete.
Saka zvii zvamuri kuisa mupetition iyoyi yamuri kuda kusvitsa kwamataura uku?
Tine zvinyuito zvitatu zvikuru vakandemiri. Chekutanga ndechetingati mareform anodiwa kuti sarudzo dzinge dziri free and fair, anonzi maelectoral reform. Izvozvo tiri kuti Zimbabwe kuti igone kuende kusarudzo dzakasununguka kumunhu wese ngapave nemareforms iwayo. Chechipiri tiri kuti isusu pane nyaya dzecorruption dzehuori ngadzigadziriswe munyika muno, nokuti dzikasagadziriswa nyika hainati, vanhu vari kungokwangwaya nenhamo asi nyika yakapfuma. Saka nyaya yehuori ngaigadziriswe, vanhu vari kuite huori vasungwe, nyika iite zvakanaka. Chechitatu tine nyaya dzemachild marriage. Kodzero dzevana hadzisi kuchengetedzwa. Tinoda kuti vana vasununguke vasamanikidzwa kuroorwa vasati vasvike makore ekuziva zvaari kuita. Saka ndo zvinyuito zvitatu zvatanga tinazvo. Machechi akabva aisawo chinyuito chekuti hazvina kunaka kuti vanhu vamanikidzirwe kuvhakisinetwa, chiri chinyuito chechinamba 4. Saka ndo zvinyuito 4 zvatanazvo iko zvino zvatiri kuda kuti tiratidzire nekuda kwazvo. Saka tiri kudzibatanidza dzose kuti patinopinde mastreets tinopinda takawanda, takaungana pamwe chete kuti zvinhu zvedu zvipfuure mberi zvakanaka. Saka ndingangoti summary ndo zvataita. Saka iko zvino nhasi tanga tiri paconstitutional court tikazogadzisa petition yedu, legal team yedu yanga ichigadzirisa yatichaendesa kuconstitutional court, ndo zvatanga tichiita izvozvo.
Taimbonzwa muchitaura kuti hamukumbire mvumo yekuratidzira kumapurisa sezvo iri kodzero yenyu yekuratidzira. Zvasiyana chii nezvamaakuita iye zvino zvokuti maakunyora mapetisheni aya?
Isu zvatiri kutaura tiri kungoti bedzi, mutemo hautiti tikumbire mvumo kumapurisa kuti tiratidzire. Mutemo unotiti tizivise mapurisa regulating authority yenu kuti tiri kuda kuratidzira. Izvozvo ndo zvatichangoita bedzi. Mastakeholders ndo zvatikumbira kuti vangarivhume pamwe chete neboka renyu. Isusu kana tichizova parts yekura tizira kwa munu kuronga huku. Tinunga shino kutitinga chache zere mabara ese emitemu. Saka isusu gati nyore tizirise mapuriza sezo shino sungiri wakuti tiite. Tika taiwa izuzwe gati noita. Nekuti nesuo tirivani vanote zere mtemu. Asi, hati zikuti mapuriza anofano kutipe mvumo, kutipumiza kana kutirambiza. Tirunguti bezi, tunofano kwa zivisa. Venu kunyore elashi, nyuto, zivipa tiri kuita huku. Kuti tizivise, kuti ndonyeza, tiri kuneteka nazo, tika sawane mindu, lakati kwanira, tupinde masteris, tunatizira zivipa mtemu, eliwe shineru nyararo, peaceful protests. Dosa tiri kutazire kuita izoso. Hapana kuzido kumashure, za choze choze, nukuti kuzero za choto piwa, nekumbiru mtemu wenyika ya Zimbabwe, kuti tunatizire.
Awo vange wari mtungamiri, we transform Zimbabwe, wari zakare nengo ye, July 31st movement, va Jacob Ngarivume, vari paru nare muarare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Chitewela kukunda kwa kaitava hakainde ichilema musarudzo ye mtungamiri we Zambia. Mtungamiri we bato rinopikisa va Nelson Chamisa vanoti vanoona bato ravo re MDC Alliance richikunda musarudzo dzichaitwa muna 2023. Vachamisa vakaudza rimwe bepanawo kuti zvakaitika muZambia zvinogona kuitika muZimbabwe. Va hichilema vakakunda mtungamiri we Zambia va Edgar Lungu nemavoti ari padyo nemiriyoni. Vachamisa vanoti vanhu veruzhinji vane simba rekutendeudza zvinhu sezvatakaona zvichitika muMalawi nemuZambia. Asi vanodzisa zvematongero enyika paWellesley College mudunhu reMassachusetts muzvinafundo chipodendere vanoti kunyange hazvo vanhu nevatungamiri vemapato anopikisa muZimbabwe vaine zvizhinji zvavanakadzidza kubva pane zvakaitika muZambia. Zimbabwe yakasiyana zvikuru sei kana tikatarisa mashandiro anoita mauto emunyika.
Chekutanga ndechekuti vanhu vekuZambia vazhinji kunyanya vana vechidiki vari kurakidza kuti vakafara nekuwina kwakaita vaHichilema zvichireve zvokuti vaLungu avasikuzodzokera kunoita mutungamiriri wenyika.
Sei kuona kwenyu, chii chakaita kuti vaHichilema vabudirire musarudzo idzi?
Ndinoona sekunge vazhinji vaitarisira kuti ndizvo zvichaitika. Simunoziva nemaelections ekunyika dzedu, vanhu vaifungawo kuti kuda kune dzimwe nzvimbo kunyanya kumamisha kwekuti vaLungu vaigona kuzowina. Asi patakanga toona kuti pava nedifference ye 1 million votes, zvakarakidza izvo kuti opposition yakanga yashanda zvakasimba all over the country, kwete mumadhorobha chete asi pamwe chete nekumamisha. Ndinoona kuti izvi ndizvo zvakaita kuti vaHichilema vabudirire. Ndichiona zvekare kuti vakatora nguva zhinji vachibatsira kuti vana vechidiki varejiste kuvhota. Vazhinji vakarejista vanga vari kuma20 nekuma30s vanoti ivo vaiva mafirst time voters, zvichireva kuti vakanga vasati vambovhota before. Saka election ino vakafila kuti vana candidate kwavakwanisa kusapota.
Chakatarisa vaLungu kuita zvinoitwa nevamwe zvokubira maelections chii? VaLungu vakaregere kurambira pachigaro.
Chakasiyana pakati peZambia neZimbabwe ndechekuti Zambia yane experience yekuchinja mapolitical parties kubva 1991 kake chitatu vachiita political party yakasiyana mupower. Saka hazvisi zvinhu zvinoshamisa. Vakuru vezvemauto, mapurisa nemasoja vanonzwisisa zvekare kuti panouya umwe mutungamiriri achibuda. Ndochandinoona chakanyanyisa kusiyana nenyika yedu yeZimbabwe kuti mauto kuZimbabwe loyalty yavo zhinji iri kunyika kupati yeZANU-PF.
Dr. Dendere, takatarisa zvaitika muZambia, chii chingadzidzwa nevanhu pamwe chete nevatungamiri vemapato anopikisa muZimbabwe?
Chingadzidzwe nevakuru veopposition muZimbabwe ndechekuti ngavaite kuti vanhu vazhinji varejiste, ngavakurudzire vari kudiaspora kuti vavapewo maresources, mari dzekuvabatsira maelections. Asi nyaya iripo zhinji ndeyekuti kwanise kusimbisa kunewe kumauto kuti kana opposition ichinge yapinda kuda hapana zvinhu zvinonyanyisa kuchinja. Ndiyo nyaya huru maone rangu kudambudziko reZimbabwe.
Abo vange vari muzvinafundo Chipo Dendere vari paRunare kuMassachusetts neStudio 7. Chombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Kroniko, madishe nevagari vemune umwe musha muzhombe pasi pashe kwesela vakamisa imwe muri yakange yarodza mwanasikana wavo ane makore 13 kune umwe murume ane makore 21. Mapurisa akashedzwa vakatora mwana uyu vakanomudzorera kuvabereki vake. Herald rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vachapinda mumusangano weSADC we41st Ordinary Summit yevatungamiri venyika dzemuSADC. Nepenyuro yeZBC inoti sachigaro veAfrican Union Commission vaMusa Mahamat vakorokotedza vakasarudzwa kuve mutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema. Yari nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadini mukoma tanonoka wande. Tokutendai. Rambai muchitipa mukana wokuti tikwanise kupfuura vanhu. Ndinoda kubvunza inini kuti rudo rwavo nderwei rwekuda kubatsira munhu ari diaspora. Vachitadza kubatsira munhu wavagere naye munyika. Vanhu iko zvinozvi vari kushupika varimo mulockdown. Ndo njodzi huru yavainayo. Hapana ari kuvapa shuga, hapana ari kuvapa sauti. Vakavharirwa mudzimba. Hapana ari kuvapa kana dhora rekuti vagaise sibage kuti vakwanise kuwana hupfu. Wozotaura kuti iwo unoda kubatsira munhu ari diaspora kana ari panjodzi. Injodzi ipi inodarika vana varimo munyika izvozvo? Gavarige kuda kutamba nevana veZimbabwe, kuda kutamba nepfungwa dzevana veZimbabwe. Handi kana vafunga zvekuti rova voda kuti hanzii vanoda mazita edu kuti kana tayambuka kudzokera ikoko vapota vachitibata 1-1 vachitiuraya 1-1 kwete. Ngavatange vagadzira chatakatiza. Ndo imwe njodzi hombe yekutangisisa. Ngavazive chatakatiza first ikoko. Vakagadzirisa ichocho todzoka maita basa.
Vashamarari veStudio 7 magati yenyu. Vateereri vemhuri yeZimbabwe. Inini ndinotozonzwa kurwadziwa nezvamunozoita vashamarari vedu. Munotora gakanje futi achiuya achinotaura naamasarefa. Vanhu veZimbabwe vakapfuma vane mabhizinesi ndevapo. Chiyangu ane masenzi akamboita fraud nao tozviziva. Gakanje ari kutaura kuti hakuna vanhu vakadamurwa maoko 2007 zvitaurwa naamasarefa. Ari kunyebereiko maiye Gakanje? Munomutorerei? Unoziva zvinopedzisa zvaakutirwadza. Vana veZimbabwe ndeupi anoda zanopiye kumaruzevha? Ndivo vakapedza kupa mbudzi dzedu achidya kubhesi kuri kutaurwa naGakanje. Ndapote muchikotora vana. Tinenge tichitoteerera studio tichifara kuti tikunwa news dzekumusha. Mounza Gakanje futi. Gakanje futi here Gakanje? Ndapote muchidaro vashamarari vedu. Tipiyei vanhu vanenge vana kirazipo vatinoona kana pamatwitter vanotaura zvine musoro. Ambotaura tichimunzwa noti Gakanje. Gakanje kwete mari. Zvinondirwadza sitiringi izvozvo. Mazvita ini story yenyu but tinenge takumbuka. Isai vanhu zvinowaka nyika noti vana Gakanje.
Vazhuvai vashamarari, vazhuvai vateereri vedu weStudio 7. Ini ndetwa baba vashandi, ndobva zvangu pazaka. Ndinoda kutaura pamusoro pababa avo vanonzi vamugwadi vamunofarira kuti vabude pano paStudio 7. Vamugwadi, regai tikuudzei, chero mukataura zvakanaka sei, chero mukataura norudzii, ndoda kungokuyeuchidzai mashoko anoti tinotozviziva kana kuti vanhu vazhinji voziziva. Chakatanga ndechakachenjedza. Tinotozviziva kuti hamuna pamungazoti apa pakashata kana kuti tinokonewa pakati kana kuti hurumende inokonewa pakati nokuti ndimi hurumende yacho. Saka tinotozviziva. Tava nemakore 40 years tichishanda neZANU-PF nyika yedu. Zvakasiyana tashanda nemi 40 years. Hapana chatichamuchataura.
nangoti ndikuudze chete zvogaya zvekuti muzvizive ndatenda hangu
mangwana nanzira ngotaura pavagari kuma Roseva kuma Misha kunovaiko kuno gara kwakanzi kunowina zano PF mugore negore ichitenga vanhu vachipuwa mbeu nezvichi nezviupfu nezviraisi makapu kapu inini maonero angu ndanchiona sekuti zvava zvakadii hazvo kuti kumaroseva muchirega kuendesa vana kuzvikoro muchitongomirira zano PF ichikuchengetai muri koko nokuti hamuna tarisiro kuibvisa munoramba muchivhotera kuti muri kupuwa raisi asi vana muchiendesa kuzvikoro muchiwisa matanga muchipesa danga muchiendesa mwana wechikoro Pedzo zvemwana uya zvodzidza fundo yekuzotiyambira here akagara. Mwana uya futi muzomudza kuti zvani pfe ndizvo. Mwana angu chigara pachimirira zvani pfe zvichati paraisi. Mawesta mari yenyu zvemari gerungoti mwana chingozvarai mwana angogara. Zvani pfe zvichuchengeta izvi chingokupai. Hamboza zviperi zvezvi. Vana vana munangagwa vari kufunda kunyika dzamakumiri dzamakumboko. Vachadzoka futi vozokutungamirira saka zveraisi hazviperi nimi. Chingeitai mbeva dzinotewa negone newedovi. Ndizvo zvamunoda. Mezi yacho munona ichibalansi apa kuti nuinisa mwana wechikoro uchiresa danga rose uzoti mwana wangu zvani pfe ndizvo chitambanje uchingotenderera muroseva munhu kudzungaira ikoko zvimwe zvinoshandisaiwo njere mwana ari kumaroseva inini tatenda zvangu mwava nezuva rakanaka ndisechera shapa jobheka
ndinoda kutaurawo pamusoro pavagakanje nezvavaitaura maringe nenyaya yemaelections nezuro vagakanje regai ndikuudzei pane vanhu vakaurawa pachikoro inini pandinoziva vakaurawa vanhu vachiurawa nemayuti ezano PF zvandinotoziva inini vamaticha akauya akapindigwa pachikoro pedu akapondwa maticha vamwe akatokuvara vamwe vakatoremara vachirohwa nemayuti ezano PF vakapfeka matisheti ezano PF kurovera maticha kuti mapfekere matisheti ezano MDC saka izvozvo ka baba endirega ndikuudzei kuti zvakanaka chose kuti munhu ainde anokwereta mari kana kunopema mari kumaembasi kunze pane kubira nyika mari muchitora nyika muchinda kunotsigira musangano wenyu izvozvo zvakaipa zvachose muchikona kubhadhara manesi ari kutambura nematicha acho ari kutambura iwayo zvakaipa izvozvo ndatenda
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Kwazwai, vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8pm. Muchirongwa chanhasi tiri kukurukura nevechidiki ndezvekugadzirira kwekuvhurwa kwezvikoro. Munguva iyo nyika ichiri kurwisana nedenda reCovid-19. Tiri kutarisawo nyaya dzekusimudzirwa kwevechidiki munyika. Panguva iyo pasi rose rakabva kucherechedza zuva reInternational Youth Day rinocherechedzwa makore ose musi wa12 Nyamavhuvhu. Muri eZimbabwe Sakangano kuteerera chirongwa ichi nhasi manheru na8pm.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi rehurumende yeAmerica rinotarisa zvidyiwa nemishonga reFood and Drug Administration rabvumidza kuti vamwe vanhu vabaiwe nhomba yeCovid-19 yechitatu. Vanhu vanzi vangabaiwa nhomba yechitatu ndeavo vagara vaine zvimwe zvirwere neavo vari kutora mishonga yegomarara nevamwe. Tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni kuti vatitsanangurire nyaya iyi tikatanga nekuvabvunza kuti vachabaiwa nhomba yechitatu ndevapi uye chikonzero chacho chiri chei.
Kana takatarisa umbowo hwatiinahwo pari zvino uye kurudziro yebazi reCenters for Disease Control and Prevention CDC vanhu vachabaiwa nhomba yechitatu vanhu vane miviri ine utera kana kuti vatingati muchirungu vari immunocompromised especially avo vanonzi vari moderately to seriously immunocompromised immune systems vanhu ava tichitsanangura muchidimbu zvinongoreva kuti miviri yavo haina kusimba zvakakwana zvinoreva kuti apo pavakabaiwa nhomba dzavo dzekutanga ingava yeModerna kana yeJohnson and Johnson ndonhomba mbiri dzatinoumbo watinawo zvinotaura zvinotiratidza kuti simba ravo remiviri kana kuti masoja avo emiviri anodzivirira pamwe chete nekurwisana necovid-19 kunyanyanya takanangana nechipande chedelta variant masoja acho haana kunyanya usimba zvokuti anoramba achivarwisira kwenguva ndefu saka muri kuona kuti CDC yakapa kurudziro nekutaurira vanhu voje pasi rese takanangana muno muamerica kuti vanhu vane miviri ine rutera vanofanirwa kunge vachizobayiwa nhomba yechitatu uye kuti vataure nemachiremba avo kuti vaongorore kuti zvakakodzera here kuti vange vachipiwa nhomba yechitatu
hapana here vamwe vanogona kuve vari mungozi yakafanana neine ava vamataura
ngedzai ndinyatsoupatsanura kuti vanhu ava vane miviri neutera ndevapi vanhu vanosanganisira vanhu vari kutambira mishonga yokurapa zvirwere zvegomarara kana kuti vari kutambira yatinoti cancer treatment ingava gomarara reropa blood cancers kana matumors kana kuti gomarara ratagara tichiziva saka vanhu vese vari kutambira mishonga kana kuti vari kurapiwa gomarara vanofanira kupiwa nhomba yechitatu zvekare tiri kutarisawo vanhu vaka tambira dzimwe nhengo dzechemukati dzemuviri dzinobatsira paupenyu yatinoti organ transplant ungava wakapiwa moyo ungava wakapiwa itsvo ungava wakapiwa mapapu vanhu vese ivavo vakaitwa maorgan transplants vanofanira kunge vachipiwa nhomba yechitatu ndokunge vakabayiwa nhomba yepfizer kana yemoderna nhomba yechitatu inofanira kuzobayiwa kwapera mwedzi kana kuti tingati mazuva anokwana kuita 28 zviraudzira ndopatiri kuona sekuti pane umboo hunotiratidza kuti ndokuti nhomba iyo yechitatu izokwanisa kubatsira kusimudzira nekuvandudza masoja emuviri anodzivirira pamwe chete nekurwisa utachiona hwecovid-19
munhu anoziva sei kuti anofanirwa kubayiwa nhomba yecovid-19 yechitatu
pari zvino hapana chatinotitabata chakati tsvikiti chinotirakidza kuti munhu wese zvake nje anofanira kunge achizobayiwa nhomba yekupamidzira kana kuti booster shot kana asina muviri une hutera ndosaka maona kuti pari zvino tiri kukurudzira kuti avo chete vane miviri ine hutera kana kuti vari immunocompromised kana kuti vari kutora mishonga kana vane zvirwere zvinotsitsirira simba ravo remiviri ndo vatiri kukurudzira kuti vabayiwe nhomba yekupamidzira kana kuti booster shot asi vamwe vanhuwo zvavo vane miviri yavo yakazvisimbira pari zvino asata vane umbowo hunoratidza kuti vanofanira kuzopamidzirwa zvekare panhomba
avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muwashington dc ine studio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka pakiriniki yekumabvuku muHarare pamusoro pekushayikwa kwenhomba uye vanobaya bato rinopikisa retransform zimbabwe rinoti rambosendeka parutivi urongwa hwaro hwekuratidzira kuti vambopa mukana kugwaro ravo renyunyuto ravakanyora nezuro pane zviri kuitika muamerica food and drug administration yapa mvumo kuti vamwe vanhu vabayiwe nhomba yecovid-19 yechitatu tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaize dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka